A very good evening, Zimbabwe. This is Life Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Friday, September the 13th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we are continuing to talk about the controversy surrounding the legacy of the former president, Robert Gabriel Mugabe.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318.
And we are also live streaming on all our Facebook pages. Please visit us on VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And we will also be live on our websites at www.voashona.com. www.voandebele.com as well as www.voazimbabwe.com and join in the conversation.
Controversy continues over the burial of former President Robert Mugabe, with the family now saying definitively that he will be buried at the National Heroes Acre probably after 1 month.
Yes, and Tunga, this seems to be, you know, a script that nobody would have told would happen. We hear hour after hour, there's, you know, a press conference that has been called. But we just saw, like you said, Leo Mugabe, the family spokesman, coming out and saying that, yes, we understand we have a video of Leo Mugabe. Let's take a listen to what he had to say earlier on.
The family has pronounced that former president is going to be buried at the National Heroes Acre. The actual function will happen on Sunday. That function is to do with the normal government function, where they do the 21-gun salute and so forth. Thereafter, he will be taken away to be buried later at the Heroes Acre once the works that are required by the traditional leaders have been done and they are complete, then you'll be buried at a private function later on.
That was Leo Mugabe addressing reporters there earlier, but in his latest press conference this evening around 6 o'clock at Blue Roof, Mr. Mugabe seemed to suggest that the mock burial at the Heroes Acre on Sunday has been cancelled. He also said that the body will be carried to Zwimba on Sunday for a traditional funeral program where members of the family and the area will be given an opportunity to pay their respects. Then the body will be flown back to Harare, where it will wait for a proper structure to be built at the National Heroes Acre. And Mr. Leo Mugabe said that structure is expected to be complete in 30 days, meaning that Mr. Mugabe could be buried only after 1 month.
Yes, Ntunga, and we are actually continuing to get in touch with Mr. Leo Mugabe so that he can update us, because things seem to be changing hour after hour. But as it stands, he had just issued a statement to Associated Press and other media where he, like Tunga said that there is going to be some kind of structure built. And after 30 days, then the former president, Robert Mugabe, will be laid to rest. But the mystery still surrounds what happens on Sunday. So we are still waiting and we're still trying to get hold of Mr. Mugabe to get the latest of what's coming out from the Blue Roof. Ntunga.
Yebo, kunjalo mavela silichona njani emakhaya. Lamhlanje ku-Live Talk siqhubeka ngodaba lukamnumzana Robert Mugabe, yena ubhubhele kwele Singapore ngeviki edluleyo ngolwesihlanu. Siyazi bekulokudoniselana phakathi komndeni wakhe lohulumende. Abakahulumende bebesithi kumele abekwe eNational Heroes Acre, kanti amanye amalunga omndeni wakhe ebesithi cha uMugabe wathi ufuna ukubekwa emzini wakibo, ngakho kumele intando yakhe ihlonitshwe. Isikhulume li semuliyako Mgabe umnumzana Leo Mgabe kunsukana ezedluleyo ube chona ekhuluma lentathele izindaba esipha iupdate ekhuluma lokho akhulume lokho akhulume lokho akhulume lokho kodwa simbonile namhlanje ntambama ngama 6 o'clock konapho ekhuluma ese Blue Roof esithi yena hayi kukhanyange sonto akusoze kube kusaba lokubuthana eHeroes Acre. Isidumbu sikaMgabe sizahanjiswa kozwimba ngalelo langa ngesonto. Then lapho sizaphenduka khona sizamelela okunye okuyistructure lapho sizafakwa khona lapho azangcwetshwa khona uMgabe National Heroes Acre. Uthi uLeo Mgabe leso structure sizaphela ukwakhiwa ngemva kwenyanga 30 days okuthi kubana uMgabe uzavekwa kuphela sokwedlule leso sikhathi 30 days i-structure leso sesakhiwe yilo udaba isingalo lamhlanje Marvelous.
Aiwako nawo vachangobva kupinda muchirongwa chedu turi kuenderera mberi nekutarisa nhoroondo yeupenyu hwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Gabriel Mugabe avo vakatisiya nemusi wechishanu chapfuura. Tiri kutarisa isu zvatiri kuona zviri kuitika pamusoro atingati makakatanwa here kana kuti titi chii hatisi kunyatsoziva nekuti tiri kunzwa tanzwa muzukuru wavaMugabe vaLeo Mugabe vachizivisa ivo vatori venhau manheru ano kuti zvanga zvakarongwa kuti vaMugabe vawanikwe ivo vachiendeswa kuHeroes Acre nemusi wesvondo zvichamboti miswei kunyangwe zvavo vachazoendeswa kuHeroes Acre asi pari kunzi pachatora nguva inokwana iyo mwedzi pachivakwa chivakwa chekuti vaMugabe vazowanikwa vachiradzikwa asati zvazivikanwa kuti zvichafamba sei. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano nhasi taona veruzhinji vachibuda vachienda kuRufaro Stadium kunoonekana nemutumbi wavaMugabe uyezve mangwana makurukota anobva kune dzimwe nyika muAfrica nekuchamhembe cheAfrica nekumwewo vari kutarisirwa munyika. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti chii chichaitika nemusi wesvondo. Tine mutori wedu wenhau ari muHarare parizvino. Hello Blessing.
Hello Mavila.
Ehe, aiwa tinoziva Blessing kuti parizvino waneta wanga uchiswera uchifamba wambokwira nekudzika. Asi tipewo mamiriro akaita zvinhu parizvino pamusoro pezviri kuitika panyaya yavaMugabe.
Zviri kuitika ndezvekuti pane mashoko akawanda ari kupesana panyaya iyi. Nekuti muri kuonawo kuti vaLeo Mugabe nhasi vari kuti vakataura zvimwe mangwana vachitaura zvimwe zvekuti vakawanda havachanyatsozive kuti zviri kufamba sei. Asi chandingataure panyaya iyi ndeyekuti kutomirira zvazvezuva nezuva tingaziva kuti mangwana zvinenge zvichifamba sei. Zviri nani kutomira zuva racho kuona kuti urongwa hunenge huripo hwaitwa here sematsaurirwo azviri kuitwa.
Taona nhasi wanga uri kuRufaro Stadium kwafamba sei ikoko?
Kwanga kuine vanhu vakawanda zvikuru vauya vachiya kuzoonekana nemutumbi wavaMugabe. Kwanga kuine mhuri yavo, vana vavo, asi mudzimai wavo amai Grace Mugabe havana kuuya, vari kunzi asi vamboonekwa kumarinda eNational Heroes Acre. Asi vanhu vauya vakawanda zvikuru, vamwe vanga vachichema chema kuti nemamiriro aaita zvinhu munyaya dzezveupfumi vari kuona sekuti nguva yavaMugabe yanga iri nani, vachiimba dzimbo dzekuti makasiya chingwa chiri dhora iko zvino chakuma 7-8 dollars iko zvakadaro daro. Asiwo vamwe vanga vachitiwo vanenge vakasiya nyika iri parumanhanzombe munyaya dzezveupfumi, vachitiwo vanenge vainesananesana zvakawanda zvakanyanya nedzimwe nyika dzekudzoko.
Blessing, Mr. Mugabe, Leo called you a clever guy yesterday. Yes. And this is what he said this evening, addressing journalists at the Blue Roof. He said, and I quote, "The government, the chiefs, the traditional leaders went to the Heroes Acre. They showed each other where President Mugabe is going to be buried. And that place will take about 30 days to complete." What are people saying about all this, controversy regarding where and when Mugabe will be laid to rest?
Of course, I understand that now they are saying that there is a place at the hilltop, at the Heroes Acre, that is reserved for President. We never heard about that. So my sources are telling me that they might actually be building a mausoleum. Whether Mr. Mugabe will be buried there or whether it will just be an empty one just to honor him, we don't know. Like I said, with what is happening about this burial, we just have to play it by the ear. But of course, also on the issue of sick days, some sources close to the family are merely saying that this body was prepared or prepared to last for 30 days, not that the mausoleum will be built for 30 days, because I think the family wanted to take him right around the country to all the provinces. But it was in conflict with the government program whereby they are bringing like all the provinces to Rufaro. Yesterday they brought in 5 provinces. Today it was another 5, something like that. So the program seemed to be clashing. This is why there's also this confusion.
Mukoma Blessing, makwani saire kuwanikwa muchiona kana kuonekedzana navamugabe. Tipewo zvamasangana nazvo. Zvazvakamira sei?
Hongu ndakwanisa kupfuura napo mutumbi wavo wanga vari mu casket, saka vakavharwa pamusoro neglass. Saka vakawanda vanga vachingopfuura nepo, vadiki, vakuru, vanhu vakawanda zvikuru vanga vachiuya iko kunhandare yerufaro. Asi nhasi zvinenge zvazvakatirongekei, kwauya mapurisa akawanda zvikuru kudarika zvakaitika nezuro, zvakazopa kuti vamwe vanhu vapedzisire vakuvara.
Tinoona zvakare sekutaura kwauri kuita kuti nezuro pakaitika kutsikana nezvimwe zvakadaro. Sei izvo tiri kuona vechidiki vachibvumidzwa kuuya kuzoona mitumbi yevanenge vatisiya? Zvaiitika here kudhara izvi?
Ndinoona sekuti zvinongoenderana nemhuri. Vamwe vanoda kuti vana vaone, vamwe havadi kuti vaone. Saka zvinenge zviri kuvabereki kunyanya. Kare zvinongo pachivanhu vamwe vaiti vana havaoni, asi mazuva ano andokunga kuda seukuru wacho runenge rwanyanya zvekuti zvinenge zvisasakoshesa.
Aiwa, tisati uchienda zvako titaurirawo kuti urongwa hwamangwana hwakamira sei.
Mangwana sekutarisirwa kuti kuri kuuya iko vatungamiri venyika 10 neimwe chete, sematauriro avamunangagwa. Nevamwewo vakambotungamira nyika, vatungamiri varipo vatanzwa vari kuuya vanotungamirira paUhuru Kenyatta vekuKenya, vaPeter Mutharika vekuMalawi, vaChisekedi vekuDRC, kuchitiwo vaEdgar Lungu vekuZambia, vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa nevamwe, kuchizotiwo Iran ichatumira munyemiriri nechina pamwe necuba, uye pari kutarisirwawo vamwe vaimbova vatungamiri venyika kusanganisira vana Kohamba kuti vauye kunational sports stadium ikoko, vana Kenneth Kaunda vanova vanga vari shamwari yavo yepedyo vachauyawo vadyi vasimbisano vekumozambique, ndo vamwe vari kutarisirwawo mangwana.
Aiwa, tinokutenda chaizvo Blessing.
That's our own stable genius, the Blessing Zulu. Thank you, Blessing. Tichakubata mangwana.
Thank you so much. Mchungai, marvelous.
Okay, you have a good night.
Ngu Blessing Zulu, itatelizi ndaba yetu, ese Harare, ubekuluma gelapo. Ngakubone lamhlanje ngoba bekugcwele abantu enkundleni yeRufaro Stadium njengayizolo besiyabona isidumbu sikaMgabe bemvalelisa. Izolo kube lokunyathelana, bagxobana abantu abanye bagcina belimala, abanye bafeyinta, kanti ke namhlanje hayi kukhanya bekule order kancane ngoba kasizwanga kukhulunywa ngokunyathelana kwabantu kube khona. Ngichilo kubana istori lesi udaba lolu luyatshintshatshintsha. uLeo Mgabe lamhlanje utsho lokhu, kusasa uyavuka ekhuluma okunye. Esilakho lamhlanje akukhulume ngalintambama ngokokuthi hhayi ngempela bavumelene njengomdeni ukuthi uMgabe sizabekwa i-National Heroes Acre. Ganti ke uthi kule structure kuthiwa yi mausoleum esimele sakhiwe Heroes Acre konapho kuchikomo lapho umgabe azavekwa khona kodwa uthi yena bathe leso structure leyo ndawo iza kuba isilungile kuphela ngemva kwenyanga 30 days kodwa lizwile intatheli zindaba yethu uBlessing Zulu echasisa la ukuthi hayi ngokuzwa kwakhe kuthiwa umzimba kaMgabe okwamanje bawucombacombile bawulungisile ukuthi hayi ungaba usalungile ungakuwonakali phakathi kwenyanga elandelayo 30 days. So okuyikho kasikwazi khonapho ukuthi kuphi ngabe uliyo istory sakhe besingatshintshatshintshe emalangeni wonke la adluleyo besiyahamba ngakuchoyo kodwa hayi okwamanje singathi lizazikhethela lani eli ingakukholwa khonapho ukubana yikuphi ukuthi uzanqatshwa ngemva kwenyanga kumbe okukhulunywa intatheli zindaba yethu ekuzwayo lakho yikho yini mavianzi itineva tereri
aiwari gaitende panare hallo kola
hallo makadi neyo
aiwa tiriwadi tupitaura nani uyezve muri kupi
ndinonzi zvidzairo zvidzo ndiri kutaura ndiri kucolumbus ohio muno muusa
aiwa taurai tinzweva ruzvidzo
ndiri kunzwa kurwadzikana chaizvo nezviri kuitika vanhu havasi kuona kuti confusion iri paya ndeekuconfusion yakanga iripo nyange vakuru vavo vachiripo because hazvina kana direction maonero atiri kuzviita because zvinhu zvokuti kana munhu wakaronga upenyu hwako uyezve wakaronga magariro ako zvinhu zvingadai zvakato ndezvaka I know kuti you cannot plan rufu haru plan but as a government ungadai vakanga vakatoronga kuziva kuti zvinhu zvakamira sei zvinhu zvingadai zvakatogadzirwa kudhara but izvezvi makatarisa kuti expense dziri kuitwa parufu dzatokunda kuvanhu vapenyu which is very bad
asika varizvidzokwane
1 month vanhu vari parufu I know kuti kune inonzi funeral kozoita inonzi burial ese process ye funeral iyoyo kozoita death iprocess yenhingirini shuwo munhu nganofira kusingapore uya uzogara futi 1 month munyika usati wavigwa zvinoita izvozvo
varuzvidzo tinoona kuti vamugabe vakabva pachigaro zvanga zvisina zvavanga vasina kutarisira hamusi kufungo here kuti pamwe apa ingange iri mhuri iri kuda kuti vaone kuti chii chingaitike pamwedzi iwoyo munyaya dzezvevamwe hama dzavo dziri kunze kwenyika nezvimwe zvakadaro
matika matongerwo enyika aakupinda pafuneral sei ndozvimwe zvinotinetsa kuti zvematongerwo enyika hazvifanira kupinda pafuneral munhu kana achinge ashaya toziva kuti the next thing kuviko kwake but kuvigwa kwomunhu mukuru uyu kwaakutonetsa
asi hanzi vachiri kugadzira ka mausoleum apo pavachavigwa hazi ndiyo ichatora nguva
so that will take a month
according to Leo Mugabe, the nephew, yes.
Very unfortunate. Even a big house cannot take a month to build. If the old things are there, cement, Jesus, Jiripo, it cannot take a month. Under normal circumstances.
Inengeri imba yakakura sei mugoma isingatori a month.
Imba ine 4 rooms iri kutora 3 weeks kuvaka kuHarare kukoko mabhilda aripo kozonzi this thing will take a month
3 weeks ndiyo 4 months yacho ka panenge masara 1 week chete
I'm talking of a big house not a grave ringatore 1 month kuvakwa shuwa
but it's an important structure it's not an ordinary grave
ndiri kuona kwanikwa ndiri kuita ndekuti paakuita fanika pane confusion ndikati paakuita infact panitori neconfusion ndomaonera andiri kuita wei as an individual not ndichirepresenta anyone kana kuti group of people there's confusion here
Aiwa mashoko makuku tutino kutenda iwa Ruzvidzo regai titore mumwe kona
watina. Ruzvidzo ya kulumi sindebele.
Mina ni atoba doba kulumi ni azwa kupela.
Okay, aisi ya bonga Ruzvidzo.
Aiwa tinotenda va Ruzvidzo regai titore vamwe kola vakamira pari zvino. Halo kola.
Halo sisimave mazadi.
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nani uye zve muri kupi?
Muri kutaura na Joshua Gurure ndiri ku East London South Africa.
Taura itinzwi.
Inini pamaonero angu panhau iri kuitika iyi, the Mugabe families, I can say in another way, they are very clever. In a way yekuti iyo they are playing a game inotaurwa nevarungu ya kunzi pretend to be a fool, to fool a fool. Muka tarisa panhau dzese matauriro ari kuitwa na Leo Mugabe aya, vakambotanga achiti nezuro munhu achanovigwa kwazvimba. Vakazonge achiti aha, handina kudaro, handina kukuzivisai, takangoti chaenda kwazvimba chete for board viewing. Nhasi futi vakati no, akuvigwa kuHeroes. Vakazobuda mamwe mashokoudza no kuHeroes kuchaenda empty box. Saka nau pakunzipo zvichatora mwedzi. Hatisi kuziva kuti pamwe vasarudza nzvimbo iri padombo here yekunzi pamwe pachacherwa kubva padombo, like maybe zvakaitwa CC John Rhodes kunzi akavigwa padombo pamwe zvichatora mwedzi kuti pacherwe. But of which mukatarisa from another angle yavari kumira nayo yekunzi currently vaMugabe ndi chief. Panovigwa chief apa zvinhu zvinoitwa secret. I remember from kumusha area yandinobva.
Munobva kupi?
Chief wekwedu akapa.
Munobva kupi?
Pa area yandinobva kukunana karo iko.
Ehe, kunhu zvinofamba
sei? China chief akafa. Chief akatonzi, paakafa akatonzi aenda kunovigwa. But surprisingly pane vanhu vakatozomutswa usiku. Few people vakazomutswa usiku neveukama umambo iyoyo vachinzi hande munovida mambo. Mambo akazovigwa usiku. So we might wait pachinzi 30 days ndopachavigwa Mugabe, but surprisingly anenge atovigwa kare. Even pakunzi zvoni akafa musi weFriday. You might not know kuti maybe akatofa 3 weeks ago or something like that, but it's not something that zvinongoitika vobva waannounce immediately kuti munhu afa. Munhu anenge ari munhu mukuru akadaro haannounce immediately. And vanhu vaive vanovamamene patovakura tinonzwa kunzi vanoomeswa, vanoita sei. Saka akafa musi weFriday, kwakutoomeswa the following Wednesday, kwakutounzwa kumusha. Saka hazvinhu zvisinganzwisisike kuti zviri kufamba sei. But kutarisa backwards kubva panhau yekupu iyi yakaitika, mashoko aripo ekuti haana kuregerera vana vamunangagwa. Saka at the same time family iyoyo kana akasiya atiye haasi kuda kuvigwa naivo. That's why you get to see kuti pamwe parikutange pawirirana mugovernment wobuda mamwe mashoko ekunzi havana kuwirirana. Saka hazvimbofi zvakaitika kunzi vachavatendera kuti vaite presiding over that funeral. Saka it's just a matter yekuti pamwe vachaita presiding over empty coffin.
Aiwa, tinokutendai chaizvo, mukoma Joshua muve nezuva rakanaka.
Ndotenda sisimati.
Bye-bye.
It's 25 minutes past 8 o'clock in Zimbabwe and 25 after 2 o'clock here in Washington. This is Studio 7 Live Talk, and tonight we are talking about the controversy surrounding the burial of former President Robert Mugabe, who died in Singapore last week. Sitate umlaleli ecingweni uThabani. Kunjani mnumzane?
Yo makadi yenyu.
Ndiripo hedu ndivaThabani here.
NdiThabani kubhinga.
Kubhinga kwaakamira sei kubhinga?
Ah, ubinga kuri nani?
Mhm, ndipe ofungwa zenyu.
Aiwa ileso tuto shamisika kuti kuzvakuitika kuvakuru kuchi.
Mhm.
Ya, tuto shamisika kuti kumuna angagara umwezi era asina kumbovigwa kochishi kumbovigwa. Tuto shamisika kuti ku a zvinhu zvakuitika kuvaroda kuita sei vakuru kumusoro.
Mhm. Izwi rakasvika kubhinga rini?
Ah, rakasvika musi Friday.
Mhm. Vanhu vari ikoko
kuti vamugabe vashati kati sezvo vashani so tanga tichochema nevamugabe kuti zvavakatiitira kuno kubhinga hapana chakamboita kana.
Mhm.
Vanhu vakamborowana 2008 vachitorowa vachitopondewa kuno kuti saka kana vatofawo zvinenge zvatoita nani saka tazvoshandisika kuti oko mukuru wacho kuvigwa kwacho futi kwakutogarawo mwedzi kochizvi kutoitika.
Mhm. Aiwa mashoko makuku tu.
Kwa mukulumiri.
Ya siyazama ukukhuluma siyakhuluma.
Akhuluma.
Wathi nebhinga ngokuchona ukamtana.
Ala pedinga balombeni inibone eminene yakhulu ukuthi hayi ungabe njobe sichonire vele hase u right ingenye izinto ziyaba ziyaba right.
Ziyaba. Ziyaba right njani? Ubengase nguye umongameli phela. Ubele affecta njani umgabe ngoba bamgenqula ubengasekho embusweni ubele iphambanisa njani?
Of course ngoba umgabe uchiye omunye umuntu lapho esesibusayo umuntu wangkhona la futhi ngaye bayafanana ukwenza izinto zabo bazenza ziyafanana.
Mhm.
So uchiye sefundisile omunye umuntu izinto abezenzayo kathi ezidlulileyo.
Yeba kithi wena uzamkhumbula ngani kahle kahle kungaba imsebenzi emihle kungaba ngemibi.
Ukukhumbula kwamugabe ukuthi inesikhathi mina ngirandi isikolo asafunda singabhadalanga ama-school fees.
Mhm.
So lapho ngiyazimkhumbula sithi umgabe wasiyeli ufunde ngani ngono bijana.
Mhm. Okubi ke ozamkhumbula ngakho nxa kukhona.
Ukubi kunenye kakhulu ukuthi lapha 2008 lapha sachaye dinga lapha sichayelwe ukuthi thina sivoteli MDC.
Yeba kithi.
So lapha hayi dinga zero mgaba akamfuni. Lalaba ebachiyele bona ukuthi babuse umbuso lo vele lapha dinga sibafuni.
Madoda. Hayi no kulungile siyabonga Thabani sibonge sakobani.
Mwinde.
Mwinde. Siyabonga mnene Mwinde.
Regeti vaverengere pane vanyora comment mkoma na previous Vaudmia Chakarisa hanzi caller from Binga havarovimbwa vakaviga mpinyi hanzi aiwa caller from Binga vari kubva vataura zviri pamoyo pavo vafadzwa nezviri kuita caller ava vari
katai nje fihlu mpinyi uhle ilande vele straight. Mhm. Sitato munye njalo umlaleli umthokozise kunjani mnumzana?
Ngiyaphila njenga.
Ya siyaphila. Yehlisa iradio yakho siyayizwa ngapi yasiphambanisa kancane.
Right. Ngiyabonga.
Mhm. Usixhuma ngapi wenda?
Hayi sekala yo ethi.
Kutichi.
Ya kutichi.
Hayi kwakanaka. Kusiphi imbono yakho?
Hayi wokarantana nje ukuthi sina siyakhala labe muntu samgazi labe Zimbabwe ngijikelele yabaforethi labodade hayi silahleke okuningi nje kaumi esikulibale ukufa yikufa akula nje singayenga.
Mhm. Otho abeshoneni bathi afanaka utho kubi ma kungakhulunywa umuntu makakhonjulwe ngokuhle nxa esejonile.
Ya kubinakukhuvula abantu kodwana kushintshi lutho umuntu sehambile sekumele semkhulu yalale ngokuthula kuthiwa rest in peace.
Kuyini wena ozamkhumbula ngakho?
Ukuthi nje ube ngumuntu wamabala ahleme ukuthi uma engavele atsho lokhu kuchilo.
Yeah, madoda.
But in Jesus' name, I say, what I wish upon a woman of the government, La Mulliga, former president, Asma Alisa, who
Kodwa nxa ungumuntu lwano ngintando kayiphikiswa uthi ungathi ulutho utshile yinto enhle yini khona yona leyo mthokozisi ngokubona kwakho ngoba kwesinye isikhathi okutshiloyo kuyabe kungayisikho uyaburong
ya kuba ngintando kayiphikiswa at times leadership kuyakumele uemploye ama-decision tactics at times kumele kube ngumuntu othi khona uyakuyi-autocratic leader decide you decide and you complete your done aba muntu obakuthikisa i-democracy angihambe i-one kuyaba le-problem kumele u-employe this uthathe lalokhu awubambe lalokhwana then
yebo hhayi siyabonga mnumzana ongena kuhlelo
hayi la ngiyabonga kakhulu
ngazine mtereri ya democracy inonetsa at times unofanda kana uri panyanga unofanda kushandisa ma-different tactics zviya zvekuti at times ukati izvi ndizvo ndizvozvo zvinofanira kutedzwa
saka vari kuti vari kuwirirana nezviri kuitika
hanzi aiwa vamugave vanga vasiri perfect havo asi afana akasaka
aiwa tinochingamidza vese vari palive feed yedu tina Blessing Tsvanhu ari kuti ndifonereiwo kani please Blessing tumira namba dzako makaisa zvakare code namba yenyu tigokufonerai kudzaisa maita anzi ndifonerei ndobvaisa namba yake aiwa tichakufonera top fan yedu emi wekwamazadzi hanzi asi iri kuvakwa nemunhu one chete here ari kubvunza muzeliamu yataurwa iyi ntunga kuti ichatora mwedzi ichivakwa top fan yedu Will Sweeney ari kuti caller has a point ari kutaura andofunga caller vaya vekubhinga ndichaziva clever Tom ari kuti please call me ndobva aisa namba dzake Handsen Shepherd Muswere aisa namba anzi please call me Patience Mulalamabi ari kuti caller has a point previous ndiwanamboverenga Chakarisa ari kuti caller from Binga he has a point havarovi mpinyi vakaviga Inoki Mufuka ari kuti please call ndiri kuno kuSouth Africa aiwa tiri kukufonerai vabva vaisa nenhamba dzavo uyezve kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kuenderera mberi tichikurukura pamusoro penhoroondo yeupenyu hwava Robert Gabriel Mugabe vaimbova mutungamiri wenyika uyezve vatakaona vachitisiya svondo rapfuura nemusi wechishanu nhasi tanzwa muzukuru wavo Leo Mugabe achitaura iye kuti urongwa hwasanduka zvakare urongwa wanga uchifanira kuitwa nesvondo hwasanduka vataura ivo kuti hanzi urongwa uyu huchazozivikaniswa 30 days kubva nhasi saka toramba takatarisira tinonzwa kuti tina hama Hilda Nkomo vari panhare regai tiende kwavari hallo anti Hilda aiwa taswera sei zvamuri kungonzwa tanzwa Leo Mugabe muzukuru mukuru wekwamugabe anga ari kutaura iye akamirira mhuri achiti iye urongwa hwasanduka vachambotora mazuva anoita atingati 1 month kuti vamugabe vazoradzikwa tipewo mafungiro enyu
inga zvakatooma nyaya yacho iyi yatisungurudza mhani isusu sezvizvarwa zvezimbabwe kuti vamugabe vatofananawo nemunhu akutopikiswa njere nedzavo zvine pamusungwa kana ukafa vainzii iwo uchanorigwa asi hembe dzako dzichagara mujere kusvika nguva yako iyayadi yakwana kureva kuti ivo sehurumende sechivanhu ende nyika yedu yagara ine mutemo tiri vanhu vechechi tine vanhu vanochengetedza unhu hwedu nechivanhu chedu vava vadii kungovanzirawo tisi kuti munhu akafa anzizorora murugare varadzikwe nokuti kana ivo chero iriyo hurumende kuti vaakuda kutongera kuti zvinozoitaurwa zvinotaurwa nedzimwe nyika hapana zvavanotaura nokuti munhu nemunhu ane mawishi zvake semutungamiriri akaita kuti tive padare nhasi ivo vaiva nezvido zvavo vachiri mupenyu vakataura vega ende pane masiki zvaibuda mahighlight ezvavaitaura mukusungurudzika kwavo vachiroverwa kuu nevanhu vavo venyika yavo izvozvo zvaifanira kuitwa nemunhu wese semunhu aifamirira nyika kuti vane zvavaidawo kutaura kana dai vaikanganisa zvimwe vachigonawo munhu wese anotadza But iyo hurumende yedu ndo yatiri kudaro kuti vatarire kudaro kuremedza munhu ende zvinorwadza sei tisusu taizoona kuna na South Africa kuna na Botswana chaucha kuti munhu akafa last week onzi pari kuda kumbodzongwa one week vanhu vakangodai vasina chemozonosangana it's so bad.
Asika pa amai Hilda Nkomo vari kutaura izvi imhuri yekwamugabe ndova pachitsidzo chekuti ngapamboitwa mwedzi umwe chete kuchivakwa chivakwa ichi
mhuri yekwamugabeka vakutaura on behalf yokushungurudzeka kwavo kuti because nyaya yavamugabeka yaida kungoti sezvo yazvaitaurwa nadiyo mugabe kuti zviri kwatiri isusu semhuri handizvo but then hurumende yoyoti isusu hazviite nokuti iri ranga ragara riri gamba vanofanira kuenda mahirosi eka nokuti ndatishuva iri kuti ivepo it was because of him kuti yakavakirwa kuti ndokanopinda magamba ese but ivo vazoramba ka vachiri normal in his normal capacity he was supposed to be respected on those wishes as a president nhasi mbiri yavo yezvozvo yaitika but isusu zviri kutishungurudza kuti vadarirei nokuti ukafirwa indakambofirwa yanditoting from experience kana wafirwa unofanira kuningirikina unofanira kuti uzorore panovigwa chitunha you forget you know unenge wakufungidzira but zvatodarika but kuti munhu ari kumotari pachine makare ende wese yezvine zvo ari kushungurudza chero yafirwa akaona nhamo nokurera munhu achirwara kuonga munhu kunorwadza agozomirira kuche zvino kuti amuprovesi. That's so bad. That is so bad, really. Nice, I want to see you. 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 I want to see
you. I want to see you. I Sibone lapha kulombiko ovela kumuzobanzi Ncube owesilovela kodwa ukhonapha eMelika uthi yena to show the world how bad and brutal Mugabe's presidency was, Mr. Mugabe is still a dictator even when he is dead and still costing his alive citizens lots of money keeping his body for 30 more days. Singumuzi Ncubeke lo muzobanzi Ncube sithathe umlaleli ecingweni uKnowledge Ncube unjani Ncube
siyaphila adume njani bakithi
naye ngonkomo siyabonga usungenele kuhlela kusiphi umbono wakho
sikhathazekile Dube ngokwenzakala ngomgabe khathesi njengokudla undlalo okwenzakalayo ukuthi kanti
Ncube, Ncube, ucingo lwakho angazi ka lwenyuka lwehla lwenyuka sikuzwa kuhle ungazama ukutsheda kancane lapho khona
sikhathazekile babunkomo ngokwenzakalayo kwamgabe kathethi ukuthi manje akwenzakala ukuthi ayefihla kuphendlini yakhe yokuthina kumbe besilalela uliyo lapho umfowabo ethi yena no kumele angalahlele heroes eka kanti bengilo mbuzo lapha nkomo ukuthi kanti umgabe kasiyo yini hero akusimuye yini umuntu acaphisayo zihlobo zakithi manje waye kumele azale lahlelwa kozimba kanti sokuyinto enjani na if ngabe kunjalo phela wonke amahero wethu waye kuyikuthi wona ahanisa e-heroes eka so kuyinto esikhathazayo sonke kakhulu ukuthi singakwenza njani lokho kodwa mna ngombono wami koma bengicabanga ukuthi mhlawumbe undoda lo anga-heroes eka kwenzele ukuthi lezi zulu lezizukulwana zikwazi ukuthi ziyembona phela khona nga-heroes eka kwazimba siyofikela ngubani thina
hayi leyo siyimbali Ncube bathi sebevumele nabomdeni ukuthi abekwe e-National Heroes Acre
yabo kodwa phela masimo zulilo angazi mhlambe ngizweni ngokungasi ukuthi yena kuvunyelwe ukuthi uzohamba e-national kwenza wonke umsebenzi 21 shot salute kanga kanthole kodwa bese bemthatha yena lala kwazinto endlini yakhe yokugcina
azibeumbile lokho ngoba ubeke watsho njalo kodwa uphinde wethu lamanye amazwi engikhuluma ngawo ntambama selitshonile nje ilanga. Osokuyikuthi umgabe uzabekwa e-National Heroes Acre bathi kuzathatha inyanga kusalungiswa kuhle lapha zabekwa khona e-National Heroes Acre kompani.
Kodwa Nkomo, thina uyazi ukuthi singabandlula kobulawayo asikuzwisisi kangako ukuthi kanti umgabe amazi Nkomo linangini lapha esitudiweni ukuthi limthatha njani kambe ukuthi li-hero kumbe yi-villain ngicela ukuthi-ke ngizekini lapho Nkomo.
Thina so msebenzi wethu ukwahlulela ncuba ukuthi ubani li-hero uzibani kasilo hero thina okwethu ikuripoti izindaba kuphela.
Kodwa umdabe esiyilo nami ngingahlali nje lapha empeni bebiza ngezimbabwe mara nami ngingapha ngise-South Africa ngisebenza no-knowledge ngithi umdabe ngize hero uyile nto eyiyo namhlanje siyamvota kithi salut biba ina mdabe elahambe ayolala ehero.
Hayi siyabonga ngokuba lathi kuhlelo
yiziphathi kahle siyabonga
balikuthi
silisifonele sinohleleni kodwa ke thina akuba li-hero kwakhe siyakuthawutha sazi-ke kodwa ngoba vele asiphe singakwenza kodwa hhayi alali kahle imdala vele
isikhathi bakithi. Hayi kunjalo siyabonga
mlaleli
siyabonga mavela sanzi tine mumwe mterele
hayi warigaithindi kwavari hallo kola.
Halo tete mavela
hayi wata tswera makadiko mkoma Donald
ndipo zangu
tauraitinzwe
izizohlisa tete mavela zizautohlisa
tauraitinzwe zvipi manje mkoma
azimuri kubva kumasvingo here mkoma Don
ndinobva kumasvingo asi hangu pari zvino ndiri kuno South Africa
na ndanzwa kuti zvinohlisa ndikati hayi masvingo
taurai tinzwe mahliswa nei
hurumende yakada kumamikidza nokuti pane ivo pachavo vakazvitaurira kuti handidi kurigwapo nezvikonzero zvavanoziva vanhu ava vakashanda vese musakangamwa saka chavo kuitika ndechekuti apa vari mugovernment ivo vamunangagwa vanozviziva kuti iwe sei wavakuda kuzoramba nokuti vanhu vese mukatasa hiyo zei kana kukura kwayakaita magamba ose ari ipapo vakaviga ndivo vashomawo vamwe vavaizongoti vaisiya vaasaina deputy kana vanenge vasingawirirani nezvakaita vatekere vakavigwavo vasipo nokuti vanga vasina vane zvikonzero zvekutaurirana kwavo havo nevamwe vakadarowo vashoma asi vazhinji vese varipo papo vakavigwa navo mukade saka ende mukatarisa kuti kupinda kwavo ndiukwalifaya kuti wapinda ipapo kwaitonetsa waiva mukakarara nokuti vatomboramba dzimwe dzenguva kuti haukodzeri nekuti hati munoona zvinonetsa vamwe vanhu vakatopaticipata chaizvo kuhondo vatinitoziva chaizvo aitwa nemasitara pamusoro asi havana kukwanisa kupinda ipapo varivo vamugabe vanga vari vanyanga panguva yacho
saka
ava varipo vakuona kuti iwo sei uchizoramba wakaramba zvoita nekuti pane zvavaimboita zvimwe zvino saka makaona kana kuzoti kuhani komando bharaki hauvatiko pane bhoxi ndepane munhu vane mukadzi wavo zvine zvimwe zvazvinoita zvekuzama kuputisa zvichaka nezvava kuitika zvokuti pakuzovakwa chii nokuti kwahiro zeika pakagara pakavakwa oredi kana tisingaresi saka chiona kuzovakwa chimwe chika sei chiri chii
aiwazvakupa
mibvunzo yakawanda manje kuti kana vane hama dzavo dzakatoigwapo oredika vanofanirwa kuzvibvunza kuti saka nokuti ivo vakangobvuma mudenga mudenga but tasiya muone vanoziva zvaitika chazvakunoita manje
aiwaitika
zvakupa mibvunzo ndisaka mtona kana hurumende yako tave kumanikidzawo kuti chii ndiwaimboisawo vamwe ipapo saka zvizvichii zvoita zvokuti pane handingabikisadza ndoti handizvi ndoti ini jai tete mavhera ndine ndabika ndorega kudya ndita zvokuti mabikira ndaita ndechiza kuti pane zvimwe zviripo kana kuti hazvinongokupai mubvunzo
kana akabatwa nemudumbu
asi ndinofanirwa kubudisa chipoint iyoyo kuti hai tandiregesa kudi nokuti hakutifungi kuti kungangova kuvabvisa kwavamugabe kwokubviswa pachigaro kwavako kwavasita pakadai nokuti hiro zeika munozviziva mose kuti vanhu vaitoiswapo bati vane mukakarara vamwe vachitonzi polisi bhiroshopogara pasi vanachena nebhanana vachizoramba pakupedzira kuti ha ngatibve kuchikombela nokuti chete chete Saka izvizonetsa kuti mazvira kuti muzomuchite kuti chichiri kuti udatongoti edu vada kuviga kwazvimba dai zvechingwa these guys kuti zvinongota sekuti zvotinese mazuva pete avanda vakushira vanhu chii chinombonyatso kuitwa chaizvo maiwa pakavakwa kare necorean government zvatinoziva tose
aiwa musasa
zvinoda kuzombovakwa chimwe chazvonyanya kuda kutora mazuva akawanda chingava chii
aiwa
Musa mukoma wangu asi tinotenda nekupinda muchirongwa vachavigwa havo
zvatichaita tiri kuedza kubata valiyo mugabe saka tichavabvunza ntunga tikakwanisa kuvabata nekuti vatapatafona pavanzi hanzi vari pamusangano wavari asi vatifona imaminetsi anotevera saka tichabvunza mibvunzo iwoyo kuti chii chiri kumboitika
yevo kunjano
panyaya iyoyi kuti rinda rinenge risina kufana kuvakwa here
As in 30 days, that's the headlines across, you know, the world over the latest on the burial of Robert Mugabe. But nige abalaleli sibone ku Facebook. Ekhasini leviyo indebele kulo mihla emihle nokuthula mpofu uthi noma mpofu uthi hey ubusa noma efile lina gambe. Kuyini konoko ilungiswani iHeroes Acre kele sichathekele lati iBlue Room siyibonile sathula sizake sibone incwaba hayi kuthiwa iBlue Roof mampofu hayi iBlue Room kuzokuba lo Thomas andiweni uthi wena umgaba sithwalise nzima ephila namhla sesehlupa sesihlupa sefile akangcwatshe mani kuphele lokho kuzokuba lo mcebisi iDube Mthembo twena kulindweni eyazavuke andibuya nje usuhamba nabo abanye balimele izolo kuyophela inyanga okonakele uGift Dlamini twena skathele ngendaba zikamgabe kusasa okwenzakala ukuthi ukuzaphiwa abakwamanyamazwe inkokheli zakwamanyamazwe bakhona uThabombeki bakhona oRamaphosa lequla lakhe labanye bavela emazweni achiyeneyo bazaphiwa ke ithuba lokuvalelisa umgabe National Sports Stadium lapho ukuza fakwa khona isidumbu sakhe enkundleni abantu basibone bemvalelisa Sibonile uZulu ephiwa ithuba elifanayo izolo lanamhla isidumbu sikaMgabe besise Rufaro Stadium sithathe omunye njalo umlaleli ecingweni kunjani umlaleli
Ngibona
Yeah igama mbani baba
Kana
Ngubani
Mashangana
Mashangana
Yeah
akusiphi umbono wakho baba
mina umbono wami mina angiboni ukuthi why bangamungwabi because uphekisani mahhala umbona nemali lo muntu ilizwe leli walimosha wasamosha imali futhi
nayi bathi basalungisa phela indawo lapho afihlwa khona
abanye labathi yena ikuyini yena angalwaliwi abanye laba kanti bedona abantu bayo kwasame time why yena angalwaliwi zani
Na ilapho angazi baba ngeke mbaphendulele.
Ah awabaphendulele nami sengikhuluma njalo. Hayi manje la bayaphosisa ngalendlela le ngoba le yendlela ke idura kakhulu ibe kuze ithathiwe le ndlela yayi. Ibe government because this is a idura kakhulu indlela yabunda.
Kodwa ambona ukuthi wayithenga wayakha ngemali kahulumende nxa kuyikuthi wayakha ngemali yakhe iyabi ithathwa ngovesibani
hayi phela imali kufana la eSouth Africa ngithi phela boZuma nabo ba-aki imali basebenzisa imali ze-government phela usebenzisa imali i-chekthi yabantu le akusi imali yakhe phela le
hayi siyabonga ungena kuhlelo Mashangana
mina anginandaba naye lo muntu le mina ngiphuma kona le echireza ngayenzani lutu akuna mugwaco akuna mabridge mafile angiyabonga phe lo muntu akuna into ayenzileko
hayi siyabonga siyakuzwa mnumzana Hazina vamasangana hapana zvavakatiitira vamugave kuchiredzuko hanzi hapana zviripo makumbo enyoka, no development, no nothing.
I think we have another caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, tirikutaura nani uyezve muri kupi?
Mutaura naoni yasvikuni rukaro ikurunga.
Ndimi muri kumashona land west chaiko, kwakadiko ikoko?
Kunongo kuri nani zvako?
Taurai tinzwe.
Kuchema tiri kuchema hedu nekuti vane zvavakagona havo, asi pane zvimwe zvacho hapana zvavakaita baba ivavo.
Zvavakagona ndezvipi zvacho?
Vakagona havo kuti isusu sevana vechidiki tigone hedu kuenda kuchikoro, takadzidza hedu mabasa hakuna.
Muri kuitei mazuva ano?
Takadzidza madhigiri, tinawo madhigiri akawanda asi hatina mabasa. Tawotoona kuti hapana kana chatakadzidzira nekuti madhigiri acho arikungopfuuta ari mumba.
Makadzidza kupi mukoma?
Kuchikangwe.
Ko, pane zvamataura yekuti ipapo vakagona, zvavakanyanya kukutadzirai chii sevechidiki?
Tine hama dzedu, ndofunga mukarangara 2008, tine hama dzedu dzakarohwa zvakanyanyisa nemayouth ezi anopiyefu. Ndidori nehama yangu yakashayika yakarohwa nehama nemazanupf iyaya, saka ino handinzi kufara kana muchitaura nyaya yezanupf. Zvinorwadza zvokuti hana kana chikutaura.
Aiwa, tinotenda. Muve nezuva rakanaka.
Mazviita sei?
Tiri kunzwa, we are hearing there from one of our callers from Karoi in Mashonaland and West is actually saying he's a youth, although he recognizes that the late President Mugabe did do well in terms of education and stuff. He's not happy because politically he has relatives that were actually affected and were beaten up during the time of campaigning.
And that's what many people were saying. Even on Twitter, Marvelous, we saw the MDC officials, including David Coulthard, Tendai Biti, Wende, Nelson Chamisa, expressing their condolences on Twitter. And many people really took them to task that, you know, you're paying respects to Mugabe, who killed our people, who killed your people. So that's an issue, really, to many people, especially MDC supporters, who lost loved ones in violence, including Graundi 2008 and so forth.
We have a question here from our top fan, Will Sweeney Hanzi. Saka vanhu vanenge vakaungana here pa 30 days dzacho? Ari kubvunza. Tatichabvunza valiyo Mugabe tikakwanisa kuvabata, vanga vatiti vabate. Chirongwa tisati chapera asi tiri kuramba tichiedza. Clive Machekana ari kuti call me. Colin Madondo hanzi, isusu tiripo pablue roof apo, no problem for 30 days chero, muchitipa kudya chete. Hanzi, isusu tine tiriko kublue roof na Colin. Terence Naro ari kuti ko hanzi hanzi ko, asi pane question iripo zvakare, hanzi ko, hanzi vamukomo vakavigwa paheroes zvenharo wani. Handina hangu umbowo, but vamugabe sei vari kuda kuti ivo vanetse kuti vavigwe ipapo. Kozoya Clive Machekano ari kuti viva vaRobert Mugabe, saka vane vamwe vari kuvatsigira, vamwewo vachizoshora zvavanga vari kuita. Colin Madondo ari pano, munoda wafa muchanyu ari pano. Jimmy Maruza ari kuti asi mukagaya kuti Bob ari kuzvinzwa here kana kukuonai, he is dead for real. You are just wasting your time fighting over a dead body. Read the Bible. Munzwe zvinotaurwa nezverufu. Inga munoti munonamata wani. Saka ari kuti ndiwo mazwi anofanira kubatwa nevazhinji. Mbedzi Ronald ari kuti please call me now. Aiwa, tiri kuedza kukufonerai Ntunga.
Yebo, kunjalo. Marvelous. This is our Studio 7. We have 6 minutes remaining on the clock. And tonight we are talking about the controversy surrounding the burial of former President Robert Mugabe. The latest we have from his family is that he will be buried at the National Heroes Acre, but that will only be after about a month since they are still constructing a mausoleum for him. That's a special structure where he will be buried at the National Heroes Acre. And his nephew, Leo Mugabe, says that the construction will take about 30 days. Okutsho ukuthi uMgabe uzancwatshwa after about a month in 30 days. Ngoba kusakhiwa leyo ndlu azabekwa khona eHeroes Acre.
Mhm. Trunzi wathi nemthereri. Hello, caller. Hello. Ai wathi wadi trukutaura nani uyezve muri kupi? Aiwa, tinokutenda inarenya haisi kunyatsonzwika asi tinokutenda ichaizvo muve nezuva rakanaka. I think you know time is really not on our side, but regai timbonoti pane vamwe vazonyora here pano pa Facebook page yedu. Kune avo vanga vachibva kupinda muchirongwa, tanga tiri kutaura isu pamusoro penhorondo yeupenyu hwava Robert Mugabe, avo vakatisiya nemusi wechishanu chapfuura. Tanzwa muzukuru wavo Leo Mugabe achitaura iye kuti vachavigwa kuHeroes Acre, asi vachavigwa muchivigwa chichiri chida kuvakwa inonzi mozilia manditi intunga. Kuno kutinoiona zvedu muno muAmerica tinodziona dzakakura chaizvo asi dzinonyanya inenge itori kunge imba chaiyo.
It's a grave, but you know, it's a special grave. Nenge imba, like you are saying, lingwaba imozilium, lingwaba elakiwayo ngani ngoku indlwana. So uthathe isikhathi, is a special grave ikonje abomteni kaMgabe besithi kuzathatha isikhathi esingangenyanga 30 days. Kodwa asazi ukuthi really that time is raising eyebrows.
Yes, and also a lot of people are saying it's government funds that are going to be used to build this mausoleum. So it's interesting, but we'd like to actually get hold of Leo Mugabe himself so he can explain to us, will people still be congregating at the Blue Roof for 30 days?
And I hope for those. I hope for those 30, in those 30 days, the drama would have abated. You can imagine the, you know, drama that we have gone through as journalists already trying to cover this story.
Yes.
Imagine if it is to continue another day.
It's interesting. I think tomorrow we are to see dignitaries coming in. We understand Cyril Ramaphosa of South Africa has confirmed. Former president of Zambia, Kenneth Kaunda, has also confirmed. Kenyatta from Kenya will also be arriving, but we're yet to hear who from the West is coming in. But I had occasion to speak to Deputy Minister Energy Mutodi, and he was saying they are expecting some representatives from the West and Africa. And they said by tomorrow they'll know exactly how many.
At least he didn't say anything controversial.
No, for once I think the controversy playing out on the ground is more controversial.
And you cannot blame him for what's happening there.
You're absolutely right. No, he stuck to what I asked and really came out, you know, with a solid answer to say, you know, they are expecting nearly 30 dignitaries from, you know, representatives of certain countries, but 11 have confirmed. Saka tinenge tichitarisa mangwana kuti ndiani vasvika ku National Sports Stadium. Asi program yemswe shondo ntunga ndo ichiri irikunetsa. Saka we are going to be keeping an eye and giving you live broadcast tomorrow and Sunday. For now, we'll have to say good night until we meet again tomorrow early in the morning. I'm Marvelous Mpanga Nyahuya in Washington.
And I'm Tunga Milinkoma. Good night, Zimbabwe.
Anzi, tete mbo garepa chirongwa chiri kunakiza ndi Colin Madondo. Sorry, we have to go. Sorry.